Zvinogamuchirai mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nesangano rePlatform for Youth Development ekukurudzira veruzhinji kuti vange vachichengetedza runyararo munguva ino yesarudzo. Sangano iri riri kuita izvi kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mumhanzi. Nhasi sangano iri rine vaimbi vane mukurumbira vachange vachiridza vari pacheche Growth Point mudunhu reChipinge. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano iri vaClarice Madhuku. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMadhuku.
Makadini zvenyu mukoma Jonga, tinodakara yaambo.
VaMadhuku, tinonzwa kuti sangano renyu rePlatform for Youth Development mune urongwa hwamuri kuita nhasi hwekutandadza vechidiki nemimhanzi mudunhu renyu reChipinge. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Ichokwadi chaizvo, tiri kuita nezvekuti taane nguva yakati kuti tichigadzirira kunge tiine mutambo une vaimbi vane mukurumbira vanozikana mazuva ano, vanonzi Talk Vibes, Jenny Freeman, Lady Scandal na Shindomen, vaimbi vatinoti isusu maCrowd Pullers. Tinenge tichikokera nharaunda yeshe kunyanya vechidiki vatanga tichikushanda navo kubvira gore rakapera muna September, tichivakurudzira kuti vanorejista kuvhota. Vatarise kuti mazita avo ari mwere muvhoti, asi panguva yatasvika inei takatirasana na 30 July taakuchisvika kwekupedzisira kwekuti vanhu vachikwanisa kunovhota. Saka tiri kunyanya kuita chirongwa ichi senzira yekukokera kuti vechidiki nenharaunda yeshe kunyanya muChipinge varemeredze zuva rekuvhota. Asi mukuvhota uku chinangwa chedu chekuti vanhu vavhote murunyararo zvinotaridza kuti mapato akawanda ari kukwidza vanhu vakone kuremekedzana pasina mhirizhonga, pasina kudamburirana maposters kana kutukana mumarali. Ndizvo takatarisira dai vanhu vakauya nehuwandu sekukurudzira kwatagara tichingoita, tiri kuona sekuti matari kutambawo muvanhu vari kuzvidakarira ende tinoona kuti vanhu vachange vakawanda zvaranavo.
Tinoona kuti chikonzero chenyu chikuru ndechekuti munge muchiparidza kugarisana kana kuti runyararo munguva yesarudzo. Muri kuona zviri kutambirwa here nevanhu ivi?
Gore rineri tiri kuona sekuti zviri kuhamba zvakanaka. Kubvira patotangawo isusu tichitarisa mamwe maelections akadarika kunyanya mhirizhonga yakamburika muna 2008 kana zvimwe zvishoma shoma zvakadarika 2013, zvinezvi unowu tiri kuona kuti shoko redu riri kutambirwa chaizvo chaizvo. Iyo project yedu, programu yedu yati kuti Get Out and Vote Campaign yaratidza pasina kuti mapolitical parties mazhinji achange achikwidza musarudzo iri vari kutambira, uye takatenderana nevematato ese ari kukwidza kuti vachauya na 2 PM naSaturday vanenge vachizosaina yatinoti peace pledge vese kuzotaurira ruzhinji rweZimbabwe nevavhoti kuti tichigirei, hapana gore rineri achada kuita zvekuvhoterwa nekumanikidza. Tiri kuita programu yakanaka inokurudzira kuti nyika ienderere mberi murunyararo.
Mutambo uyu uri kuitirwa papi vaMadhuku?
Uchange uchiri kwapa cheGrowth Point divi repaprimary school muground. Ndo pane spesi yakanyatsowanda nekuti tiri kutarisira kuti sekutaura kuri kuita vanhu, vanhu vedu avangangoiti less than 3,000. Vanhu vari kuratidza kuti vangatowana zvekuti pamwe 5-7 kusvika kuma 10,000 vachizviitira savada sei. Asi vanhu nevaimbi vari pava, uyezve kuti takanyatsokokera tikaita nguva yakakwana, uye vatikushanda navo vamwewo masangano amwe akazvimirira ega, vana Heal Zimbabwe, vana Crisis Coalition, vana ERC, vana Zesini vachange vachitsigira chirongwa chedu. Saka chirongwa chedu takatora nguva kugadzirira zvekuti tinotarisira vanhu vakawanda.
Pane miripo here iri kubhadharwa kuti vanhu vapinde kunoona vaimbi ava?
Pachena mahara zvekuti mukatarisa vaimbi ava vane mukurumbira zvekuti pavanenge vachimboimba vanenge vachibhadharisa $3-4-5 asi apa zvinhu zvataunza pachena.
Chinotanga nguva ichirongwa vaMadhuku?
Tiri kutarisira kutanga kuma 9 zvekuti ivo ava vakatorara kunoku, vana Freeman kana shingo rope wakasamba kubvanga vari chimwe chiro kwakazviri kujerera kumashingo tichazi natosara kusvika manheru takutora kuti vazhinji vari kuyasa zvironde vechidiki tinenge takuda kuti kusvika ukumba musakachena
aiwa maita basa zvikuru vamadhuku totarisira mutambo uchaitwa murunyararo
haa tinobonga
manga makateerera kumukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu ndini wenyu jongakandemiri ndiri muwashington dc.